manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka haritomborina kana ingada kutsanangurwa. Purezidenti vakwanisika makurukota anopfuura mashanu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Andipoti pane rimwe randati ndatorerwa ba. Ndichazosangana navo panotanga basa rinofunga mazuva ari kutera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendimapi vachibetserwa nemombe
varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mashure mubasa ravo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vamunangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navamunangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa eyamashau Perez Chiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vamunangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu izvo zvanzi navamadhuku vachitaura naRachel to Studio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka haritomborina kana ingada kutsanangurwa purezidenti vakwanisika makurukota anopfuura mashanu anenge asiri
tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende asi pari kusara zvakare paine vatanhatu chii chiri kuitika
kungoramba kuvanhu akanga tachiramba ichindokanganisa zvinotaridza kuti tosvika mashandiro avari kuita haasi munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo saka zvavari kuda kuita izvo hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana purezidenti vaite vanhu vanogondeka vari onest saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamend ndokuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor ndine chinonzi consultant ndine chinonzi personal assistant zvezvayadare izvo inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo uye bumbiro remutemo haritiziki nenzira dzakadaro vanenge vakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo saka kana nyika yeye yauda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese
ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira Professor Maduku tiri kuona kuti pane bazi rezvekuburitswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende tingaoni here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti rimirire bazi rezvekuburitswa kwemashoko
pane zvinhu zvinhu zvinokwanisa kuti vaakuda kudoma kunge munhu ari muparamende izvezvo kuti aite kurupota hilo wawaita kuu pavabisa wadoko na wakaisa wa masina wa pavabisa huko wakaisa nifunga ndi petronela kuleba naka wano kwa mtugu chinita hizo asi hoi mwenzile ya wani wanda kutarisa ndiye kutikano kwa mtugu iyo bazi rejele information ronzira bazi remu office ya president kwenye munu ya wanenga wakisi ndiye special advisor to the president yu anakisi sangwa kumweza hilo ma minister of information as last night minister
Professor Love Momadugu vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare naRachel Studio 7. Zvichakadaro vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo saChancellor weMidland State University kuGweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neUniversity iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunhu reMashonaland West mubato reZANU-PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Congress yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vakanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vasevhi yakasukwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chetimu Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi 19 Mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzachisvidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsunzwana naparunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemacongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uyo apinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai Musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndovandidzora vachitevedzera decision yakabva kuCentral Committee kuti ndodaro guru.
VaMusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members. Saka ndiri kutevera decision yakaitwa ne central committee. Ndangostambira ndopandatora pa position enda ndaka electa nevanhu.
Musangano wanhasi wapindwa nenhengo dzakawanda dzainge dzakambodzingwa mumusangano dzinosanganisira vaChristopher Mutsvangwa, mumiriri wechegutu mudare reparamende, vaTexta Nduna vadzoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya, vaMutsvangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakazunzi vave chipanga mazano muhofisi yavamunangagwa, vanoti havasati vataurirwa nezve mashandiro avo.
Andipo kuti pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa nofunga mazuva ari kutera yavachandiudza havasandi vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo asi handipi kwokuti nderimwe randati ndatorerwa ba.
Extraordinary Congress yeZANU-PF iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine apa Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Manizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinozeya kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei huru kuyo yataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndepe kupa nyika zvikwere. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane njira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai madii kudai. Isingamanikidzi inozongotaura zvinzi kuti idai kana ichikupai mari, asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai haikupii zvokuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva dzingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here. Kanzipuwa mari ne IMF mari yacho inenge chuya nematano api or IMF wanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yauya kuti okay tinofunga kuti mukadai nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi, tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainga tete ndechekutaura nevanhu vane zvipo zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka nekuti Zimbabwe inyika inoto iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe nyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe nyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe nyika ine maindustry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndechekunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta nekuti vanenge vakuti nyika iyi yakambotadza kubhadhara zvikwereti zvikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara zvikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vaita yatinoti land preparation nenyaya yekuti pasipati nyorovei vaakugona kuti vachiinda kunorima.
vazhinji vari mhedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya ibhedha yatinoti draft power kuti vazvokurimisa tichitarisa pamusoro pematractor kana kuti vari vendima diku vachibetserwa nemombe. Kuri kuita dambudziko ikokoro kuti vamwe vanenge vasina zvikwatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo. Saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvo zvichatorawo nguva. Uye mwaka wedu watinonokei kana tichitarisa manaira anosiita mvura. Mvura yatinonokei gore rino asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndozvo zvichange zvakaita mamiriro emwaka. Saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation. Tingati isusu pane zvikuru zvekudzvara takatarisa nyika yose tinoona sokuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara. Ruzhinji ruchiri pakati pokutsvaka mbeu nekutsvaka mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho dzichiitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu.
Yamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dure?
Hongu, mutengo hausati wadzika zvachose, mutengo hausati wadzika. Chero zvazvo zviri pachena kuti marets ayawo anga achiitika epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika. Asi mitengo, tingangoti in general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira. Namafertilizer yezvino akutopfuura patakakurukura time yatakataura iya taitaura zvema $47 yezvino tatopfuura pa$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa. Nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaket dzakaita sedzana Sitco anapan dzakupindawo zvekare pamaket dzaitsvakwa dziya asi mutengo uchiri mudenga zvikuru.
Totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvayo nenguva. Pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo ndabva kutsanangura iko zvino taizoitirwa zvinani. Asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino. Asi tinotarisira kuti kunoita katidzikirei pane zvatakaita gore rakapera.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa 1 zvita, mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndaitwa Molini Zivira. Ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra2010. Takashanda nevana kuchivi, kuzaka, buhera, rusape, inyati mine, kuvabhadharira school fees, kuvapfekedza, vamwe wacho tichivaendesa kunana chiremba, vamwe wacho vanga vari HIV positive, vamwe wacho vanga vasiri mucommunity iri right, so taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa. Zvinoitika panherera zvakawanda, vamwe vacho nemabase certificate chavo vanga vasina. Kwapera makore 7 tamumabvuku takuita welding, tida kutanga dressmaking. Also tinana pasta vatinoshanda navo vanobatsira vana. Tine macommunity leaders, tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kunana Tafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta, kana dai uri iri nemba yako uchiona kuti panexido pako pane vana vasiri ku nyatseta upenyu wakanaka. Iwe just zvimwe zvino kupasadza kana ngo mutoro uchenda kuchecho ngo tande kuchecho kana kungo muti wo waswera sei kana paine kuchunga kuti ari kurwadziwa bvunza kuti zviri kumbofamba sei saka basa redu rekuti tichengeta nerari sire kungoti kubhadhara school fees kutoona kuti neutano hwacho huripo here ari kuendera kunopiwa mapiritsi because nevamwe vatakatorasa vakashaika nekuti apa tapedza 4 years tichibhadhara school fees hatisi kuzova kuti mwana ane chirwere haasi kupiwa mapiritsi tozongonzwa kunzi mwana afa
Tisi makafunga kutanga sangano ili mama nyanyo batuwa ne?
Ini ndaka kuro ndiri ndansiri nere sachi but ndaka chengetwa na mbuya na sekuru. Mai vangu wangu waru muna ishando uku waru. Vanga wa sina pegu nchengeta shangari muna sinamurume. Sekuru wangu andazi ya wakanditora, wakandichengeta. Kushiko ndishike paku pezo high school. Ndaka so shiko kuno kwa Amerika. Ndashika ndaka wana oti ndaka nga nchikwanisa kutinduye ntino batiro nerera. Nimano shupika. Ndaka senza ndaka ndo kuchukoro. Saka parishu nonda kwanisa kutumizira mari. Chibadaru kwa watenga mabuku, mainformo, ne muri yangu, vasikana wangu andino. Vaviri tinobatsirana saka achisi mchandireta ndega ndine vamwe vanoshanda navo mapasta ndine vamwe vanovolunteer varumaraini like yes tinoshanda na welder munhu arumaraini anozivo zvaanoita akati ai ngatishandei tesisisi tobatsira vana svondo rakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwa madesk akato awedza kwadzosera zvakare kuchikoro saka ndikune nyaya dzakanaka dziri kubuda saka ndoda kukurudzira ndechekuti dambudziko remunerera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvekumumusha dai varamwa vakangosiya vakati hakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta ezvinezvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta saka ngati itei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda masweet isusu semhuri unofanira kuziva kuti ko mwana wanhinga ari ku zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mastreet mastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved kana uri hambuya siura kana uchikwanisa kubikira bikira dzimwe dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandambodzingowo kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvinoizvi pamwe ndaizongotega ndiende kumagrosa magrosa kuya ndakubatwa chibharo ndakupiwa chirwere saka ndingati mwana anochengetwa nevillage yese saka ngatibatsirane dambudziko iri harisi kuenda kumozambique nderemumusha medu kumuzimbabwe hama dzedu ngatidzee kuti dziri kuenda here kuchikoro tisi vakafirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kutonyanya saka ndo zvatinoita uyezvewo tine dambudziko rekuti inini zvandinoita ndoita ndega nemhuri yangu zvakaoma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvinotochikupai hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Danu rakanaka Jonga ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava ne problem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje mbijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi chikuru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu havaandiri kuzvipa mapozishini kana nzvimbo mumusangano anda gaivi yokutiyo kwakadzi vanhu ngavadzoke saka tichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita asii chinodikama ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei saka ndingangoti ndiyo problem iripo but zvinodzizika nokuti ndinoraso kuti hurumende itsai kana kuti mutungamiri mutsva uyu womusangano ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake Sakuda ana kunambo yokuti ambe aite kuona kuti kumusangano kwakamirasi. But inga wondi ndiyo problem ilipo pati haisiri problem yakanyaita kukura. Ndokuga hii problem ikangofukwani kwa kudzose.
Toti mazo jekeserwa sezva muri kutaura izvozvo vagumbo. Tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Handivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvachona ndozvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti ndoda kumupadukira toda kumuitore yamasimba izvo zvadziri dema dzataridzika kuti inema kuti pajaya new president. Saka handivoni problem iripo asi kungoti toda kuti tihwisise hamudi kungoti mungoenda zvokuti munongozvipoza mumusangano hazvisati zviri right. Tinenge tichida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozokangaisika ipo pato patapa pa 2014. But zvisidei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika tinoda kuti takabira sei.
Kuuyawo iwo kushanduka kweutungamiri vagumbo imi makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatambura ka jonga vanhu vanga vatambura haikuona kuti ungati zvinhu kungatongogei nyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa masoja anotukwa varume vakuru vanotukwa iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka. Vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna kana kutumirira maqu but akune chamunowana so and so. Saka zvinhu zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo munhu angagara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo. Tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vangaregerera here vamugabe panyaya iyoyo?
Handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaisiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega. But upenyu hwavanhu vazhinji muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe. 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba. Iko zvino ukazouya futi namai Mujuru vanatsvangirai vese vaivenzi vanopandukira va. Saka zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka hazvisiri izvi kuti mungokangamwira munhu. Zvinorema wena. Zvinorwadza asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye somunhu wanga aita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongozvavotsitsi kuti vedu kuda dzimanhambovo pakakangaisiwa but tinenge tisinganyaisi kufara. But human beings I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane. Zviri important kuti vanhu vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa kuda let us say bygones be bygones totaridzira zvamangwana. Zviri important kwatiri zvipo zvamangwana ndozvatirikufunga kuti zviri important.
Aiwa tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu our lives. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyadzi zvemutemo inoshora muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwavakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari kunyangwe hazvo pave nechipangamazano kunyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokohwa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge minesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathi ntambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. Umuthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abanengi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Emikweni awethule lamhle kuseni umabhalane wedale labaphathi ntambo umnumzana Meshack Svanda uthe umnumzana Paul Mavimba yena obengumsekeli kaLokora nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lanomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli ngakho bathi uxotshwa wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Intunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthole ukuthi bekumele etshintshwe. Kungasenani imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe ezingakujwayelanga asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo onguntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Ngibona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uchililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele kugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. Unyathi lomnumzana Christopher Mchangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakamnangagwa. Umchangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimeke isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke curriculum le entsha ubeseveleke esedeliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga kwakwa njani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale ikakhulu kubanga labantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompetenfo abathi nxa kunje wangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu ababukiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu okungangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi lincedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzimali. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu sikhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi, ama-union, ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu ukuthi-ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokoro beseluthethe walwenzolwakhe walufaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe hhayi olwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMathini Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka
babone ukuqondile ukuhloniphayo umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxenkomo kanye loDouglas British Mloyi. UJuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wendaba zinduna uzabe engumhlonitsha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele noPeter Ndlovu. Lawa ngamagest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture says decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi siselizweni elingasiyo singathi lose focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana nesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawethu nxa ehlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we are not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula
kuhlelo lwezemaphandleni namuhla se lomlimisi umnumzana Amandla Nkomo njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthi
abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela, kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo lezo sezimilile zingakanani. Ngoba sasithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso kufertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sesithi ke nxa neve umumbu usufike eqolo kumbe ususendlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba iyezanceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lobe lisina kakhulu kuba lohlupho lokhula. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi bugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngesiteji ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalise ukudlisa i-porridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutshoyo lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke uwufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqhakathekise?
Thina siyasithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esifayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiye eMashonaland. Bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. Kuthi-ke kwelakithi emaNdebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele nonyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakayo-ke ngithola umnyaka lapho abantu abehlile kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, ukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
namle namshweshwe
namlela namba wakhongula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parlamente uxolo sihlobo zami, ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungqoqompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla le-ZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye nomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amagqamugqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu nalokhuyana, ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukurawundi oluhlupha abantu beMathabeleland lenkabazwe. Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba lwegugurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi ngumnumzana Mnangagwa.
Abantu bamaThebelele, they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Singeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungikhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKeith Stube. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Isikhathi 10 minutes to 8 o'clock untamba malong umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani hlobo zami lijona njani Berengwa efilabusi kogodlwa yomnyama insiza kezi epaid bridge linjani Harare binga Linjani kona ngapho hlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho Gwanda nitswile buyani eplumtree kutichi kumachinge kunopemano kama dlambudzi kama ngubo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani hlobo zami Sikuba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sesilidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo kadesi ngithengi lidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yako Moremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa Ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni ingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le Highlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa Siti pambili ngepozo, ipozo ngenkani. Sabisa Senkosi yahlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezikamagebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbono ukuthi mphethe ekabani uKhoselihle Mbiba. Uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela eWange kodwa sibuya endimimbili eLupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lati siyabonga mlaleli Khoselihle Emma Mbiba sigcine ngencwadi kaNkunzi encane sicela umhlongo uthi yena umhlongo in enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sika ma ingoma alendoda noma yipi kusithi elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngizakudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masikandi
Vela ngesikhathi isikhathilo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngikududule ngamaleri kugqagqazela umnyaka wonke ngamajananda sonke bajabulile abomkhulu nabogogo ngicela ukuzumbululu kunini ngilindlile woza nhlanhla philise kusile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba trends of lyanda siphele ubansipilo kuyaphetha langaphandle yangikhala ngabafowethu abahamba bajubalala kwamoshakala abanye basala esisweni jes marabini angathi ngiyobonga ngithini
awunyoni yabelu awunyoni yamakhosi awunyoni yabesiluhi wozanhlanhla wozanhlanhla wozanhlanhla
wozanhlanhla wenyoni
yabelu
ukhwaba rati eshaya umrata ingoma yakhe dabela ke kamnandi lapha esihlephune kudlalathe lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mthwangwa uthi uTsvangirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo asihlanganeni kusasa ngowafast 6
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngohafast 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe